manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero wakanaka wa tereri, chinosangana tokare manero anasi, uru musuwe chipiri, nyamabuvu 3, 2021. Makatere ra ku Studio 7, nepenyero inya, zirikiti kamu Zimbabwe, zamuno piwa ni Studio 7, irimu Washington DC. Tenda kutimakwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu makumi mashanu nevaviri kana kuti 52 vakafa nechirwere cheCOVID-19 vamwe chiuru chimwe chete nemazana matatu nevapfumbamwe vachibatwa nacho.
Anti vanatira zvakatinobaisa majekiseni ose chidzira kuti zvirwere zvitazovabata zvangofananawo nesu ndozvatiri kungoitawo izvo zvimwe chetewo hapana musiyano ndatofunga kuti ndichabeiwawo rini asi pandaona vechiutovauya ndafara nazvo nezvavaita kuti vatotibatsira vavatirerutsira
mauto otanga kubaya vanhonhomba yecovid-19 kuvulawayo senzira yekubatsira bazi rezveutano risina vashandi vakakwana
Kuita chirongwa chakaita seMandela Washington Fellowship kwakakosha. Inini ndakasangana nevanhu vakasiyana siyana. Saka kusangana nevanhu ivavo unobva wadzidza kuti kunyika dzakasiyana siyana vanozviita sei.
Chirongwa cheMandela Washington Fellowship kana kuti YALI chinokokerwa nehurumende yeAmerica kukwenenzvera mabasa anoitwa nevechidiki muAfrica. Choita musangano wemazuva maviri wekupeta zvidzidzo. Ndiyo mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu makumi mashanu nevaviri kana kuti 52 vakafa nechirwere cheCOVID-19. Izvi zvasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave zviuru zvitatu nemazana matanhatu nemakumi matatu nevashanu kana kuti 3,635. Vamwe chiuru chimwe chete nemazana matatu nevapfumbamwe kana kuti 1,309 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare zvichisiya uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi vave zviuru zana negumi zvine mazana masere nemakumi mashanu nevashanu kana kuti 110,855. Vanhu zviuru zviviri nemazana manomwe nemakumi mashanu nevashanu kana kuti 2,755 vakapora zvasiya vanhu vapora kubva gore rapera vave zviuru makumi manomwe nezvipfumbamwe nemazana mana nemakumi maviri kana kuti 79,420. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 kekutanga vave miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu nemakumi manomwe nezvinomwe nemazana manomwe negumi kana kuti 677,710. Vabayiwa nhomba yechipiri sezviri kukurudzirwa vave zviuru mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nezvisere nemazana masere nemakumi masere kana kuti 798,880. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Zvichakadaro, mauto enyika nhasi atanga chirongwa chekubaya vanhu nhomba yeCOVID-19 senzira yekubatsira bazi rezveutano riri kuti harina vashandi vakakwana. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vanhu vataura neStudio 7 mushure mekubaya nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vati vari kufara zvikuru nekuwaniswa mukana wekubayiwa nhomba iyi pasi pechirongwa cheZimbabwe Defence Forces Week icho chakatanga nezuro mumisha yeCowdery Park neEmganwini muBulawayo. Mumwe mugari waCosmas Ncube avo vave ivo munhu wekutanga kubayiwa nhomba nhasi mangwanani kuCowdery Park vati vange vave nenguva vachiedza kubayiwa kumakiriniki ekanzuru asi vachitadza.
Ndakaenda kumakirinika makandeni neCowdery Park raini raka yakawandisa vachiverenga nhamba kuchinzi atiogumira tatora vanhu 11 4 times zvichienda zvisingabayiwi but zuva nhasi zvanga zvaitika panapa. Tashuka zvakanaka izvo zvinhu ndatobayiwa zvakanaka handina problem.
Rarengai moyo, avawaya nemudzimai wavo kuzobaiwa. Vati chirongwa chevechiuto chauya panguva yakanaka, sezvo nzvimbo dzakawanda dziri kubayirwa nhomba, dziri kuwandirwa nevanhu. Vati ivo nemudzimai wavo vatora danho rekubayiwa senzira yekuzvedzivirira.
Tangoita decision nemudzimai wangu kuti at least tiuye kuzobayiwa. Taona masoja achiuya kuti achiti ada kutipa program iyo yekuvaccinatewa. Ende taona zvakanaka chaizvo because zvinotibatsira nokutidzivirira. At times zvinozonetsa kana wakuda kuzoaccessa zvinhu zvakadai zvipuwa for free kuti uyai muzoita. Iwo udonzera kure. Zvinonetsa tikavaccinatewa tese everyone will be safe.
Mudzimai wava moyo, amai chiedza moyo. Vati vechiuto vanosionekwa nezviso rakaipa nekuda kwenhoroondo yekushungurudza veruzhinji vakati vafara zvikuru nekuda kwechirongwa ichi. Amai moyo vati vanhu havafanirwe kutya sezvo kubayiwa nhomba chagara chiri chinhu chinoitwa zvikuru munyika.
Handi vana tikazvara tinobaisa majekiseni ose chidzira kuti zvirwere zvitazovabata. Zvangofananawo nesu ndozvatiri kungoitawo izvo zvimwe chetewo hapana musiyano. Ndatofunga kuti ndichabeiwawo rini asi pandaona vechiuto vauya. Ndafara nazvo nezvavaita kuti vatotibatsira vatirerutsira.
Mumwe wechidiki Musale Dube uyo ane makore 23 ekuberekwa atafara zvikuru kuti akwanisa kubayiwa zvisinei nekuti ange asina chitupa sezvo chakarasika.
Ndafungidzira kuti pamwe havatokwanisa kundibatsira but vandibatsira. Ndafara zvikuru nemumwe musina zvitupa ndotokurudzirai kuti muende munobayiwa vaccination kuti tisabate coronavirus.
Mumwezve wechidiki Nomsa Butu uyo ati ane makore 20 ataona zvakakodzera kubayiwa nhomba nekuti ari kuona kuti vanhu vakawanda vari kufa nechirwere checovid-19.
Ndafunga kubayiwa because chirwere checovid-19 chokunyanya kuafekta vanhu vakawanda vazhinji.
Andrea uyo ane makore 10 atsinhirawo kuti vanhu havafanirwe kutya kubayiwa achiti kubayiwa kunobatsira munhu kuzvidzivirira pachako wega uye kudzivirirawo vamwe.
Ndadhisaida nhasi kubayiwa because ndofanira kuzvisevhawo nokundibatsirawo vamwe ndichisevhawo vamwe. Process yacho is very simple. Ndabayiwa izvozvo hapana zvandirotombonzo. Kune vanotya musaite makwara. It's a matter of saving your life and others.
Chiremba mukuru muZimbabwe National Army Dr. Lieutenant Colonel Absalom Dube vaudza Studio 7 kuti chirongwa cheZimbabwe Defense Forces Week chinosinyanya kubatsira veruzhinji nekuvaka zvinhu zvakadai sezvikoro kana kugadzira migwagwa nemabhiriji munzvimbo dzakasiyana siyana munyika. Asi vati nekuveko kwechirwere checovid-19 vaona zvakakodzera kuisa ruoko rwavo kuti vashandi vavo vachishanda nebazi rezveutano pamwe nekanzuru vabatsire muchirongwa chenyika chekubaya veruzhinji nhomba.
Tiri kumuva vaccination outreach toisa panogara vanhu kuti vanonga vachingobva pamba pavo vachiuya panapa vasingashandisi transport zvinoita kuti vasaite machallenges in terms of footing out mari dzokukwidza michovha. Ndozvatiringoita every year around August we got a week yatinoita dedicate kuti tiite maprogram akadai. Takachuza Country Park nemuganini tichinge takonsultawo vecity council vachitarisa uwandu hwevanhu huripa malocations iwavo nekuona vaccination coverage yavo kuti yakadzikira. Saka isusu tiri kubetsera kuti zvinge zvichifamba vanhu chiita upscale inonzi upscale kureva kuti techiita program yacho zvemhando yepamusoro techivaccinata vanhu vakati wandei pazuva.
Kusvika nguva dza1 masikati vanhu vanopfuura 200 vange vabayiwa panzvimbo mbiri dzinobayirwa vanhu kucaldry park neemganwini. Chirongwa ichi chiri kuenderera mberi kusvika nemusi wechishanu. Hurumende ine hurongwa hwekubaya vanhu 10,000,000 vanove zvikamu 6 kubva muzana zvevanhu vari munyika. Dare remakurukota rakazivisa kuti rine hurongwa hwekuti makamba emapurisa ashandiswewo senzvimbo yekubayira vanhu nhomba. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini kudzana Musengi.
Zvichakadaro, munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vachinyora padande mutande ravo reTwitter vati dare remakurukota nhasi rati richaongorora mari dziri kupiwa vari kubaya nhomba senzira yekukwezva vamwe kuti vaite basa iri. Vatiwo Health Services Board yanyora tsamba kubazi rezvemari kuti ipiwe mari yekupa vakoti vari pamudyandigere vari kuda kunzi vabatsire mukubaya vanhu nhomba. Dare iri rapawo mvumo makirinika nezvipatara zvakazvimirira kuti zvitange kubaya nhomba pachena zvozopiwa mari yevanenge vaita basa racho nehurumende. Vechidiki vemuZimbabwe 42 vabatana nevamwe muAfrica kupinda muhurongwa hwemazuva 2 hwekupedza zvidzidzo zvavo zveutungamiri pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship kana kuti YALI hunokokerwa nehurumende yeAmerica huchiitwa gore roga roga. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Musangano wanasi uyorukitwa padande mtande senzira ya kudzivirira kupararira kwe COVID-19 unouya mushure mokunge vechidiki ava vapedza zvidzidzo zveutungamiriri nekuita mabhizimisi pazvikoro zvepamusoro zvekuAmerica. Zvidzidzo izvi zvakaitwawo padande mutande. Mumwe ari kupinda mumusangano uyu mukuru wechipatara Chemens Health Clinic muHarare vaBenjamin Ncube vati kunyange hazvo vasina kuenda kuAmerica sezvaiita zvipata zvapfuura vaka dzidza zvakawanda pachirongwa ichi.
Vakatitisa inonzi strength assessment. Ivo mafungiro avo ndeyekuti munhu afanhu kupedza nguva achitarisa zvinhu zvaasingagoni. Ngaanyatsoongorora zvaanogona matarenda ake anonzi pachirungu mastrengths. Saka vakatitisa iwayo anonzi mastrengths assessment and pachipfuura chirongwa ichochocho munhu wese akapiwa 5 mastrengths anoti matarenda ake.
Vanyuwe avo vakaita zvidzidzo zvavo kuDrake University vanotiwo chirongwa ichi chichaitawo kuti vanhu vakwanise kubatsira vanhu vari munharaunda yavo uyewo chichivavhurira mikana yakawanda pabhizimisi ravo.
Tine tarisiro yekuti tichange tichikwanisa kunge tichiita basa rakanaka muno muZimbabwe pamwe chete nevamwe vedu vari muno muAfrica and kupfurikidza nekuenda zvekare kuAmerica.
Munyori muchikamu chevechidiki mubato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance vaGift Ostalo Siziva vari kupindawo mumusangano uyu uye vati chirongwa ichi chakakosha zvikuru. VaSiziva avo vaiita zvidzidzo neUniversity of Georgia vanotsanangura zvikuru zvavakadzidza muchirongwa ichi.
Ndanga ndiri paUniversity of Georgia pandaichidzidziswa nyaya dzekutinyonyora sei mapropoza edu, tinoita sei kuti tiplane zvinhu zvedu zvifambe, tinocreata sei masystem, tinoita sei kuti timobilize maresources. Sezvo riri basa rangu Movement for Democratic Change kuti ndiite ndichiunganidza mari kuti zvirongwa zvedu zvifambe, uye tichidzidzisa nyaya dzekuti kana uri mutungamiri unofanira kuzvibata sei uye unofanira kutungamira vechidiki sei.
Vasizi vavatiwo chimwe chavakadzidza ndechekuti vechidiki vanofanira kushanda kuti mabasa avo azivikanwe munharaunda dzavanogara uye kuti vaya vanopinda muzvigaro zveutungamiriri vaite basa ravo zvakarurama. Vasizi vavatiwo kunyange hazvo vaive nezvikwanisiro, zvidzidzo zvavo zvaipota zvichivhiringwa nenyaya dzekuenda kwemagetsi, izvo zvaizoita kuti vatadze kuenda pamadande mutande. Vechidiki ava vangadai vakaita zvidzidzo izvi muna 2020 asi zvakazotadza mushure mekutanga kwedenda reCOVID-19 iro rakatozokonzeresa kuti vaite zvidzidzo izvi gore rino pamadande mutande. Kusvika pari zvino pane vechidiki vanodarika mazana maviri vapinda muchirongwa ichi kubvira pachakatanga muna 2014. Vaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama ndivo vakachiparura. VaPride Mukono avo vakapinda muchirongwa ichi muna 2018 vati yale chirongwa chakanaka chinoumba munhu kuti ave mutungamiri ane udzamu.
Uyezve unowane nekuita ushamo ushamwari neukama hwakasimba nevamwe vatungamiri vezera rako vanenge vari kunyika dzakasiyana siyana dzeAfrica, uyezve nevamwe vanenge vari kuna America uko vanenge vachikubatsira nemazano uyezve nezvekushandisa mutungamiri wako.
Chirongwa ichi chine chinangwa chekuumba vatungamiri vakarurama vane unyanzvi hwakadzama mune zvematongerwo enyika, mabhizimisi, kanzuru, mudzihurumende nemasangano akasiyana siyana. Ndakamira Studio 7 muHarare. Ndiri Godwin Manguja.
Tichiri panyaya iyi, Mike Hove weStudio 7 abatawo mumwe akapinda muchirongwa ichi muna 2019 muzvare Samantha Siwanda avanorwira kodzero dzevanhu.
Kuita chirongwa chakaita seMandela Washington Fellowship kwakakosha. Inini ndakasangana nevanhu vakasiyana-siyana. Vamwe vaibva kuGhana, then tine vamwe vaibva kuSouth Africa, Zambia, Tanzania, Djibouti. Saka kusangana nevanhu ivavo ende vanenge vachitoita mabasa anoda kuenderana neangu, unobva wadzidza kuti kunyika dzakasiyana-siyana vanozviita sei. Saka ya zvakandiitira zvakanaka. Uye unoona nzvimbo kuti gore rino havana kuendeko, kwakangoita online. Asi unoenda kuAmerica uona zvinhu zvakasiyana siyana. Ini ndakaona zvikoro zvevanhu vasingataure kana kunzwa. Development yacho yange yakanyanya kukura.
Chirongwa ichi chakakubatsirai sei nebasa ramunoita?
Ndinodaira kuti pabasa ka fellowship iyi inobetsera. Fellowship iyi yakandi
itira maopportunities akato wandisa. Wakandi nyorera weku fellowship kuti haunga diere kutaura kumsangano muombe. It was a global conference ya madzimai. Yandaka taura mairi. Wakango dinyorera wachiti profile yako iri kutaura kuti you are a speaker unoita zvinhu zvakadai zvakasiyana siyana. Saka ndakabva ndawana nzvimbo iyoyo kuti nditaure it's a global conference nyika dzakasiyana siyana. Madzimai anopfuura 800 angari pa conference iyoyo madirectors vanoita zvinhu zvakawanda yange iri global development forum. Saka ma opportunities acho anenge akawanda. Uyezve vaya vandambotaura kuti takasangana ku fellowship achibva kunyika dzakasiyana siyana. Tinotaurirana muma Facebook, muma Twitter muchiona zvinhu zvinenge zvichiitika. I remember ndichiona mumwacho wekuZambia achitonyora kuti zvakaitika kuZambia ndezvekuti vakaremara vasingaoni vakuvhota veka. Especially vaya vanogona braille vakuvhota veka. Chinhu chakandikurudzira nekuti muZimbabwe muno chinhu chatiri kutotaura nazvo neZimbabwe Electoral Commission kuti takuda vasingaoni vavhote veka. Nekuti vaimboperekedzwa uchimunyuudza kuti nyora apa pakati asi vasingaoni vaikomplain kuti hazvisi kunyatsoita. Saka pandakazozviona zvichiitika kuZambia ndakatokurudzirika ndichitoti izvi zviri kutoitika and it can work takuadvocatewo munyika medu.
Muzvare Samantha Sivanda avanorwira kodzero dzevanhu vari parunare naMike Hove weStudio 7. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Korea inoti iri kuda kuti zvirango zvayakatemerwa pazvicherwa nezvimwe zvainotenga zvakaita semafuta ekufambisa dzimotokari zvibviswe isati yatanga nhaurirano panyaya yezvombo zvehondo zvemhando yenyuclear neAmerica neSouth Korea. Izvi zvabuda muhurukuro dzaitwa panhare pakati peNorth Korea neSouth Korea. Nhaurirano dzakadai dzanga dzamiswa kwegore rose neNorth Korea. Nengo dzedare reparamende muSouth Korea dzinoti mutungamiri wenyika iyi vaMoon Jae-in nemutungamiri weNorth Korea vaKim Jong-un vari kuti vakazvipira kuita nhaurirano neAmerica iyo yakatemera North Korea zvirango pamwe chete neUnited Nations. America inoti yakamboedza kutaura neNorth Korea parutivi asi haina kuratidza chido. Mumwe mukuru muhurumende yeSouth Sudan anoti pane mitumbi yevanhu makumi mashanu yawanikwa mune rumwe rwizi runozivikanwa nekuti Tekez kuEthiopia. Rwizi urwu ruri pakati penyika mbiri idzi uye pari kufungidzirwa kuti vanhu ava vakanyura vachitiza hondo kana kuti vakaurayiwa ndokukandwa mumvura. MuEthiopia mune hondo mudunhu reTigray pakati pehurumende nemauti emuTigray ayo anoti ari kuda kuzvipatsanura kubva kunyika iyi. Vamwe vemuTigray vari kupomera mauti ehurumende mhosva dzehondo asi hurumende yeEthiopia iri kuramba kuti iri kuita vanhu kafira mberi. Kutarisha mari muzvinafundo mutuli Ngube vakati nyika iri kutarisira kukwira kweupfumi mugore rino ra 2021 nezvikamu zvinomwe nezviga zvisere kubva muzana kana kuti 7.8% zvichitevera kunaya zvakanaka kwemvura uye kugadzikana kwemitengo yezvicherwa pamisika yekunze. Muzvinafundo Ngube vakataura mashoko aya pakuparura kwavo urongwa hwemashandisirwo emari yehurumende hwepakati pegore nemusi wechina svondo rapera. Izvi zvinotsigirwawo nenyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano avanoti zvinokwanisika kuti upfumi hwenyika hukwire nezvikamu izvi kana pachitariswa kuti nyika iri kubva matambudziko mumakore maviri adarika.
Ndinofunga kuti zvinokwanisika kuti Zimbabwe 2021 upfumi hwenyika hukure by 7.8% kana kupfuura, nekuti kana tichibva mugomba sezvo tanga tiri matiri kumakore 2 apfuura 2020 and 2019 upfumi hwenyika hwanga husina kumira zvakanaka. Tanga tiri muri pachirungu recession kana tikangoita production inonge yakati segore rinokuti kwakaita maguta akanaka zvinobva zvasvetuka paupfumi hwenyika hunosimuka zvakanaka.
Asi muzvinafundo Mugano vanoenderera mberi vachiti kukwira kweupfumi hwenyika uku hakuna zvakunoreva sezvo kusiri kufambidzana nemararamiro evanhu munyika.
Igrowth rate iyi yakanaka but iri meaningless nekuti iri kukura isina vanhu. World Bank report yavakaita mwedzi wapera vakaratidza kuti vanhu veZimbabwe 49% ngati makumi mana nemapfumbamwe pamuzana vari kugara muextreme poverty. Chiti pa population yedu 7.9 million people vari mupoverty yakasimba.
Mutungamiri we Confederation of Zimbabwe Retailers Vadenford Mutashu vanotiwo hongu zvinogona kuitika kuti upfumi hwenyika unokwira nezvikamu zviri kutaurwa navanyube asi hurumende inofanirwa kukwidza mari isingabatirwe mushandi mutero kubva pamadhora zviuru gumi kuenda pamadhora zviuru makumi mana kuitira kuti ifambirane nekukwira kwemutengo yezvinhu kunyanya mushure mekudzikwa kwemutemo Westastory Instrument 127.
Ndofunga nhau ika yatingangoda kubata isusu westoro inhau yemuhoro kuti pamari inotekswa nehurumende mafungiro edu ndeyekuti yaifanira kunge ichisimuka kubva pa 10,000 RTGS inobatwa muripo wetax kusvikawo kana pa 40,000 RTGS zvichienderanawo nemafambiro anga achiitawo mitengo kunyanyanyanya kukwira kwakaita mutengo kubva pakaparurwa mutemo westatutory instrument 127 of 2021.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti havaone tarisiro yebazi rezvemari iyi ichibereka michero sezvo denda recovid-19 kumbovharwa kwemiganhu pamwe nekumbovharwa kwemakambani zvakakanganisa kukwira kweupfumi hwenyika uyewo vachitarisawo pasvika gore.
Takatarisa zviri kuitika munyika, takatarisa denda redziwa mupengo ranetsa, takatarisa kuti maindastri haasi kufamba nenzira jaya chaiya tinotarisira, takatarisa kuti miganhu yakavharwa. Ndinoona sekunge 7.8% nepatava pagore hatiibati.
Vakuchera vanoti hurumende inogona chete kugadzirisa zvimwe zvezviminga mupinyi zviri kukanganisa kukura kweupfumi hwenyika kuburikidza nekugara pasi nevemabhizimusi.
Zvinoda kuti pange pane kutaurirana nemabhizinesi kuti vasakwidza mutengo, kuti hurumende ibhadhare vashandi mari inotenga, uye kuti pachitanga kurerutswa nyaya dzekuti vanhu vakwanise kutanga kushanda zvakanaka.
Mugwaro ravo reurongwa hwemashandisirwo emari hwepakati pegore, vanyube vakanga vakaisa tarisiro yekukura kweupfumi hwenyika pazvikamu zvinomwe nezviga zvina kubva muzana kana kuti 7.4%, asi bazi ravo rakazokwidziridza tarisiro iyi kuenda pa7.8%. Muzvinafundo Ncube vakazivisawo kuti nekuda kwekukura kweupfumi kuri kutarisirwa uku havaoni vachiita zvakare humwe urongwa hwemari hwekutsigira hwavakaparura svondo rapera kana kuti supplementary budget gore rino. Kunze kwekunge hurumende yagadzirisa zviminga mupinyi zvose zviri kunzi nenyanzvi dzezveupfumi pamwe nevemabhizimusi, ndizvo zvezvimwe zvezvinhu zviri kukanganisa kukura kweupfumi uyewo kuona kuti zvakawanikwa mugwaro reWorld Bank zvekuti vanhu zvikamu makumi mana nezvipfumbamwe kubva muzana vari kurarama muurombo munyika. Kukura kwese kweupfumi hwenyika kuri kutarisirwa uku hakuna zvakuchareva. Munhau dzemitambo, vatambi veZimbabwe vari kudzonga kubva kuOlympic Games vasina chavakabata nemhaka yezvikonzero zvagara zviripo kwenguva ndefu. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Sezvakangoitika muna 2016, vatambi veZimbabwe vadzoka kubva ma2020 Olympic Games vasina chavakabata, dzimwe nyika dzipemberera kuwana menduru. Pakapera makundano a2016, pakaita vimbiso yekuti Zimbabwe ichagadzirisa zvakakonzerisa kuti vatambi vemuno vadzoke vasina kana menduro imwe chete kumakwikwi aya. Panguva iyoyo vaMakosini Hlongwane ndivo vaive gurukota rezvemitambo kukadzoya vaKazembe Kazembe, iko zvino kwave namuzvare Kesi Coventry. Asi nhasi Zimbabwe yadzoka zvekare panyaya imwe chete kubva kuma2020 Olympic Games iri maoko chete uyezve nezvichemo zvimwe chete zvemuna 2016. Mutambi weZimbabwe akaita zviri nani kumaOlympic Games aiko zvino aya ndiScott Vincent, uyo akapedza ari pachinhano chegumi nenhanhatu mumutambo wegolf. Peter Patel Gilpin werowing akapedza ari pachinhano chemakumi maviri 20. Mutwini Donato Katai akapedza ari pachinhano chemakumi matatu neina 34. Mumwe mutiwini Peter Wedler aive pachinzvimbo chemakumi mana nembiri 42. Mumhanyi Ngoni Makusha ndokupedza ari pachinhano chemakumi mashanu 50. Aimbomhanyira Zimbabwe uyezve ari nhengo yeAthletics Zimbabwe, Patson Mderedzi anoti Zimbabwe iri kudzokera shure panzvimbo yekuenda mberi.
Pari zvino tingadai tava pachinhano chiri nani kuti tuwanewo at least mafinalists zvinoita vana South Africa neBotswana kuma events edu.
Va Brian Manyati veKeg Africa Sports vanoti kunofanira kubikwa homwe yemari yekuti vatambe muno vagare vachedzana masimba neve kune dzimwe nyika vasati vaenda kuma Olympic Games.
Hande iwo zvekare senyika takaunganidza vatambi vedu kumakundano ekunze muAfrica nekumwe kwese yove gadziriro yezvihombe.
Murongi wemitambo yetsiva vaStalin Maumau vanoti hapafanire kuita rusaruro pakuparuyamuro urwu nekuti mitambo yese yakakosha.
Vemabhizimisi vanoda kutsigira mitambo ngavarege kutarisa vana boxing is inferior to other sporting activities, zvakangofanana.
Muongorori wezvemitambo vaZimoyo vanoti Zimbabwe inofanira kutangira kupa mukana uyu kuna Donato Katsai naPeter Wedzio vachivaka chikwata cheOlympics 2024.
Iwo vana Donato Katsai vakaenda vakanomiririra nyango zvazvo vakadzoka vasina chavakabata moko, asi vakaratidza kuti pane zvakawanda zvinokwanisa kuitika nemitambo yedu.
Vamugoni vanoti zvakaitika pakabudirira maMighty Warriors kuenda kumaOlympic Games a2016 zvinoratidza kushaya hanya uku. Vachiri kuyeuka gore iro apo captain wemaMighty Warriors Fidelis Mzongondi akapedzisira ave kukumbira ruyamuro kune veruzhinji apo vaigadzirira kuenda kumaOlympics.
Kumbira ruzhinji reZimbabwe makwanisa kuva muchitungamirira wetsana yenyu because there are so many challenges that no fetsa tatingokumbira kuti vauye vachipe ina kwanisa kuva muchibatira.
Vachitaura neStudio 7 vari kuJapan mutungamiri weZimbabwe Olympics Committee vaThabani Gonye vanoti vakadzidza zvakawanda uye vachadzoka vakasimba kumakwikwi anotevera ari kuitirwa kuFrance muna 2024.
Tine urongwa hwekuti tigare nevamwe vese vatinoti mastakeholders, manational associations negovernment nemaprivate sector tichitangira ipo pano singamirire kuti tizosvika kuFrance, but tino urongwa hombe hwekuti tese tikaita takabatana tiite maaction plans atikuziva isusu kuti anogona kutiratidza chinda mberi.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Kwazwai vateereri veStudio 7, ini ndini Mike Wove. Ndinokokai timpinde mchirongwa chedu cheve chidiki che The Connection nasi Maneru na 8pm. Mchirongwa chanasi, tirikuendera mberi tichikurukura neve chidiki nezvekupararira kwechirwere checoronavirus munyika. Tirikutarisawo chirongwa cheMandela Washington Fellowship chinokokerwa nehurumende yeAmerica nechinangwa chekusimudzira vechidiki vanobva kunyika dzakasiyana-siyana dzemuAfrica. Muri eZimbabwe, musakanga nokuteerera chirongwa ichi, muineni Mike Wove, nasi Maneru na 8pm.
Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu 52 vakafa nechirwere cheCOVID-19, vamwe chiuru chimwe chete nemazana 300 nevapfumbamwe vachiwanikwa vainacho. Mauto otanga kubaya vanhu nhomba yeCOVID-19 kuvulawayo senzira yekubatsira bazi rezveutano risina vashandi vakakwana. Chirongwa cheMandela Washington Fellowship kana kuti YALI chinokokerwa nehurumende yeAmerica kukwenenzvera mabasa anoitwa nevechidiki muAfrica choita musangano wemazuva maviri wekupeta zvidzidzo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.